takanyora tsamba musi weMonday svondo rapfuura iro tichizivisa mapurisa eZimbabwe Republic Police kuti tanga tichida kumacha tichirangarira mumwe wedu akafa mushure mekunge arohwa akaenda kurimand prison kwaanova kwaakafira ari muusungwa. Machi yedu yanga iri machi yerunyararo, tichikumbira vakuru venyika, tichikumbira mapurisa kuti ashande murunyararo nemainformal traders. Ndo zvatanga tichida kuita, saka takawana shanduro yekuti hatisi kubvumirwa kuita machi. Zvinova zvatishungurudza chose.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa kukurambidzai mvumo?
Hazvina kumbojeka, hazvina kujavaba, hapana chavajekesa. Vangoti hanzi tsamba yenyu, notification yenyu hamuna kuinyora, zvichienderana nehwaro huri musection 25 yePublic Order and Security Act. Hatisi kupaona kuti pacho patatadza kunyora ndepapi. Saka magweta edu ari kuongorora nyaya idzodzo, mhinduro yatawana iyo kubva kupolisi, nokuti maonero edu atiri kuita, tsamba takanyora within madays anotenderwa. Tsamba takanyora tikataridza kuti chama chatibva papi tichienda papi, tichindopaani zvichemo zvedu. Zvazvakajeka mutsamba yatakanyora, saka takatoshamisika chose tichiona vakungonyora kuti hamuna kutevedzera hwaro hunotenderwa neposa. Asi isu tikati aiwa, chitiudzai kuti zvatina kutendera ndezvipi, hatina mhinduro yatawana.
Tichitarisawo mashandiro amunoita imi sesangano, munotarisirwawo here kunge muchipiwa mvumo kana kuti chenyu kungozivisa mapurisa?
Mukoma Jonga, bumbiro redu romutemo ratakabvumirana, ratakawirirana sevana veZimbabwe, rakajeka. Rinotaura kuti ikodzero yeisu sevana veZimbabwe, ikodzero yedu sevashandi vemunyika yeZimbabwe, kuti patinenge taita nyunyuto tiratidzire zvinobvumirwa nebumbiro redu romutemo. Saka izvi zvokuti tinorambidzwa taenda kungonova notifaya, otherwise hatinongonzi tiite nemutemo, kungova notifaya kuti vazive kuti pane urongwa hwakadaro. Saka ikodzero yedu yatisingagoni kutorerwa nemapurisa, yatisingagoni kutorerwa nehurumende, taifanira kungovaudza ndo zvatiri kuda kuita. Havafaniri kutimisa, nekuti just notification kuitira kuti tikwanise kuita kuratidzira kwedu murunyararo pasina vanozouya vachivhiringidza runyararo pamaitiro atinenge tichiita. Saka hatitarisiri kuti munhu atirambidze, hatitarisiri kuti tinge tichiblokwa naanyone, because zvinhu zviri mubumbiro redu remutemo, ikodzero dzedu semazenda, ikodzero dzedu sevana veZimbabwe.
Matanho apa amuri kutora?
Tatoenda kukoti panozondodoka zuva ranhasi. Mapepa edu anenge atova kuhaikoti, tatopedza maprocesses nemaloya edu, ende vaongorora tsamba edu manyorero atakaita vakaona kuti aiwa inongoenderana nemutemo. Saka takakuenda kuhaikoti kundochallenja decision iyoyi yemapurisa inova isina kuenderana neconstitution yedu yenyika.